Hameno wari kuchema-chemaka. Hamuseveni ndi president weUganda. Ende vauya vakokwa neumwe wavo vamunangagwa.
Vamunzora munoona senyaya vamuseveni.
Vateereri vangada kuziva kuti vamuseveni mutungamiri akapinda mupower zvechisimba, akashandisa pfuti, akashandisa hondo kuti apinde mupower. Achibvisa umwe mutungamiri munhu mutema. Vamuseveni ava munhu ari kuramba kubuda mupower. Varoda kuzvipa temu dzakangowanda wanda. Pakasvika patemu limit vanozviisira imwe temuzve. Iko zvinezvi constitution yeUganda inotaura kuti unofanira kuita makore akati kuita kuti uite president. Vamuseveni vakuchinja zvinhu izvozvo. Saka tiri kuita mutungamiri ane human rights record yakashatisisa Sterek. Saka kuuya kwake kuZimbabwe kuda kuratidza kuti tinotyidzana nevanhu vakadaro. Zimbabwe haifani kutyidzana nemadictator. Zimbabwe haifani kutyidzana nevanhu vanombunyikidzira kodzero dzevanhu vavo. Vamuseveni kutaura kwatiri kuita iko zvinezvi. Kune vanonzwa Bob Wine vanova opposition leader wekuUganda ari muJericho zvinezvi. Asi vamuseveni vari kufamba vachiuya kuno chii chatinodzidza kuna namuseveni
vaaparadza.
Okay, all right. Regai ndivakorekte vamunzora. Vamuseveni vakapinda vakarova hondo yavo vachirwisana nedictator yanga ariko ainzi Idamini. Vakapinda 1986 handidi ende ndo vakatobatsirwa nemauto eTanzania. Vakabatsirwa nemauto vachibatsirwa AU ichivasapota yakaitiri OAU mazuva iwayo. Saka handioni chakaipa ende vanenge vachihwina maelections vachivhoterwa nevanhu muUganda ende isu ndisu vanani vekutaurira vanhu vekuUganda kuti uyu munhu wenyu akaipa uyu munhu akaipa. Ivo vanenge vachiteera constitution yavo yekuUganda vari kuteera zvinoita zvinoda kodzero constitution yavo. Saka isu kana kuti vamonzora nevamwe vavo vane pfungwa dzakafanana dzavo havafaniri kunge vachiudza vanhu vekuUganda zvekuita. Ende iye zvino havana dambudziko. Vamuseveni ndo vanotori maelder statesmen muAU iye zvino ende hapana dambudziko ratina neZimbabwe. Hatiisani navo ende tiri tese mukomesa, tiri tese iye zvino yatasvika iyi nyaya yatiri kuti African Continental Free Trade Area tichasenza nawo zvakanaka ende SADC sezvino neEast Africa nekomesa zviri kutobatana kuti tiite tripartite free trade area. Saka handioni kuti pane chakaipa ende ikonomi yeUganda iri kubudirira, ikonomi yeRwanda, ikonomi yeBurundi dziri kubudirira ikokoko ndo vari kumaGreat Lakes. Saka tine zvatinofanira kutodzidzawo kubva kwavari ikoko.
Vamonzora.
Masimba munyika yese haafani kutorwa nepfuti sezvakaita vamuseveni. Masimba anotorwa nekuvhoterwa. Vamuseveni pavakapinda mupower havana kuvhoterwa bodo sekutaura kuita vaparadza. Aiwa, vamuseveni vakaita civil war vakauraya vanhu vakawandisa chaizvo vakazopinda pachisimba papower ivo. Saka hapana chatinoti tiri kudzidza kubva kwavari. Vane corruption inotyisa. Mahotera ese muUganda ane zita ravo, ndeavo. Upfumi hwese huri muUganda ndewavo. Nemwana wavo anonzi General Kanerugaba, mukuru mukuru weamy muUganda mwana wavo. Saka munhu ane uori huri pachena hwatisingakwanisi kudzidza pahuri. Zviri kutaurwa nevaparadza kuti kubudirira kuri kuita Uganda nedzimwe nyika. Kwete kubudirira kuri kuiti kunoitika kunouya nedemokrasi.
Vaparadza, tichipeta chirongwa chedu.
Inini ndinoshaya kuziva munodzava Monzora unonzi vachiti Kagame munhu akanaka zvino. Asi vaKagame vakatora nyika sei? Ende iye zvino ndabvunza kakuti pane dambudziko here African Union navamuseveni? Haina. SADC ine dambudziko here navamuseveni? Haina. Zimbabwe ine dambudziko here navamuseveni? Haina. United Nations ine dambudziko here navamuseveni? Haina. Izvo zvavari kutaura kuti kune opposition akasungwa ari mujeri. Kana munhu apara mhosva mitemo yenyika iyoyo inotora zvinhanho. Ndo zvakaitika. Saka isu seZimbabwe tingati kana munhu akatyora mutemo kuUganda toti aiwewo vamuseveni musasunga munhu uyo nokuti tinomufarira isusu veMDC vanomufarira. Tinenge tingaita izvozvo here?
Peta Chirongo amonzora.
Vane nyaya yokuti mukuru mukuru weami mwana wawo. Saka munhu ane tsika
dzemonzora. Naiva monzora. Aiwa,
naiva monzora. Musada kungoine fedha zvese zvese neparedio. Aiwa, musa inveda ka, musa inveda nguwa yangu wa karadza.
Kwa Trumpu, mwana wake mkuwasha wake, wanu seza mwaita, oswani. Chaipa chi, hindi amusinari Trumpu aru kanganiza.
O, mndochi pindura angu ere.
Pindura.
Nda chiki ni, Museveni uyu, mwana wake. Ndiye waka ita komanda we ami yake. Uori kihoho. Kirikuti izozo ziri wrong. Hatina kumboti zaituwa na Trumpu zaka naka isu. Tati izozo ziri wrong. Tati kuurawa nunika mako kuri wrong. Tati kutawula zakare pa radio. Nguwa isi siri yako ziri wrong zakare.